parizvino nyai yamira pakuti varwere kusununguka vanga vakasungwa vaifanha kunge vaenda kutare mukati mezuva ranhasi asi takatambira nhare usiku kubva kumapurisa vari kuti vava kuvasunungura tiuye tivatore saka vakabuditswa purisa vakangotipa soko rekuti kana vakuzoda kuti vaende kudare vachatizivisa saka vakabuda usiku wapera
vakapomerwa mhosva here vasati vaburitswa
hongu vakapomerwa mhosva patanga tinavo masikati ane zuro vanga vasaina iwo atinoti mawanted question statement aitaura mhosva yavanga vari kunenerwa vanga vapomerwa mhosva yekuti vanga vari kuda ivo kukonzera iri shonga kana kuti yatinoti public violence and bigotry.
Semaonero enyu izvi zvinorevei makatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika?
Isu kuona kwedu chinhu chiri kuti tambudza kuti kana varwi verusununguko vachibatwa kambatirwo kavakaita what about an ordinary citizen munhuwo zvake mukati menyika nekuti mukatarisa pamhosva yavari kunenerwa vanhu vanga vangoenda kuti vanoisa chitemo chavo kune gurukota rinoona nezvemari munyika kuti mari dzepension dzatakuhora hadzichakwani kwakubva vatobatwa kwakusungwa kuvharirwa mukati metirongo saka zvinhu zvinoti pasikamadza nekuti chikisei kana takatarisa mamirire ezvinhu mukati menyika yedu
ivo vari kuti vakabatwa sei
kubatwa kwavo vanhu vanga va hakasike kutanga vechienda kunoona gurukota nezvemari mukati menyika vakatomboenda vakanzi mozodzoka motora tsamba yaticha kupai saka mukudzoka kwavakaita vakangoita semaitiro avanosoita mazuva ese ekuti havapindi vose vamwe vakatosara vakamira panze vamwe vakuda kupinda kwakutongodaidzwa vose kwakutonzi takusungai muri kuda kukonzeresa mhirizhoka ndokubatwa kwavakaita
kuHarare Central uku vakabatwa sei
vari kuHarare Central munongoziva mamiriro akaitawo matirongo edu munoziva mamiriro akaita majerere emunyika haungazoti maka kwakafanana nekunge kuri muhotera kumasales kwedu kuchida kuzvinoda kuti rigadziriswe in terms of mamiriro akaita zvimbudzi mamiriro akaita maconditions izve kuti madzimai akwanise kunge arimo vane manyidzi avainavo saka zvimwe izvi zvinhu zvinoda kuti zvitariswe pasira hapo Harare Central chiita kumaholding cells kwedu kwose zvinhu zvinoda kuti zvicherechedzwe especially takatarisana kuti tiri munguva dzecovid unonga uri kuexpecta kuti pange painewo matanha anoiswa mangotorwa muri kusanganiswa nevanhu vamusiri kuziva kuti vari kubva kupi muri kungoradzikwa panzvimbo imwe chete isina kunyasa kuva neutsanana hwakanaka.